manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 9/2022 makateerera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende havasi kuwirirana panyaya yekuti votambira here kana kuti kwete mari dzemihoro dzakawedzerwa nehurumende nezuro. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa votarisirwa kuparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemabielections nemusi wemugovera asi vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachiti vakasungwa mbira dzakondo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende havasi kuwirirana panyaya yekuti votambira here kana kuti kwete mari dzavakawedzerwa nehurumende nezuro. Hurumende yakazivisa kuti yainge yawedzera mari inotambirwa nevashandi vayo mushure mekunge varairidzi vatanga kuramwa mabasa zvine mutsindo kubva zvakavhurwa zvikoro nemusi wemuvhuro. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mehurukuro dzaitwa nemasangano akasiyana siyana anomirira varairidzi, murongi wemabasa mubatanidzwa wemasangano Federation of Educators Union of Zimbabwe Vachaus Chinosengwa vati zvakaiswa nehurumende patafura zvisimudziri homwe dzavo. Vachinosengwa vati mari dzemihoro dzakataurwa idzadzi vakwaniri uye hurumende haina kumboita hurukuro navo.
Vasati vauya kuagency kuti vataure mashoko wavo kuti tione kuti ndezvipi zvingapa kuti varairidzi vaende kumabasa pari panguva yatiri ino the only solution inokwanisa kuti varairidzi vaende kumabasa ndokunge vawana mari inovakushena kuti vaende kubasa. Pari zvino varairidzi havana mari yekuenda kumabasa, varairidzi havana mari yekuendesa vana muzvikoro, varairidzi havana mari yemabhazi yekuenda kumabasa neyekutenga chikafu. So tiri kukurudzira government kuti mashoko aya yakataura ngaarege nguva mashoko anongotaurwa paZTV ngavachidana musangano weNational Joint Negotiating Forum tichienda zvichinotanga kutaura kuti zvavakataura izvi zvine zviri kusvika here pane zvinongapo kuti varairidzi vadzokere mumabasa. Kuti pari zvino varairidzi varongoramba variko kudzimba nekuti havana mari yacho yekuti vaende kumabasa.
Varairidzi vazhinji havasi kuenda kuzvikoro izvo zvakavhurwa nemusi wemuvhuro vachiti vanoda kuti hurumende ivatambirise mihoro yavo nemari yekuAmerica yavaiwana zvinhu zvisati zvachinja muna gumi guru wa2018. Vamwe vashandi vehurumende pasi peZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vanotiwo vachabuda nechisungo musi wechishanu. Vachitaura neStudio 7 munyori muZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions David Tatsunga vati vachiri kuita hurukuro nenhengo dzeboka ravo.
Tisati tataura because vanhu varitori mushishi yokutaurirana nekuvhunzana navanhu vari pa vanotituma nokuti isati koni kutaurira vanhu. Vando vanozvitaurira zvavanoda. Saka tiri mushishi, vanhu vari mushishi, masangano edu anomirira vashandi ari mushishi yekutaura nevanhu. Kuti kana zvadai todini saka zvichabuda mukunaurira neizvozvo tichazoita musangano mukuru wemapato iwavo tochinzwa kuti kukwabvei tochiona kuti kumberi kwatinoenda tofamba sei.
Asi vadzatsunga vati vagamuchira kuti hurumende yakaona kuti vashandi vanoda kupiwa mihoro nemari yekunze. Vatiwo vashandi vehurumende vari panguva yakaoma nekudaro mari dzinowedzerwa dzinofanirwa kuwedzerwa nguva iyoyo kwete mwedzi unotevera.
Takagamuchira kuti hurumende yakuzviona kuti vanhu vanofanira kutambira mari iri mubhajeti kana kuti iri nhatu kare. Nokuti zvino mari iyoyo inenge ichitenga. Asi tadero takazoongororawo tikaona kuti vanhu vakaomerwa izvozvi. Saka pari kutangira mari yacho apa ndopane pane dambudziko. Nokuti kana ikaita Machi, Februari vanhu vanenge vamboita sei? Nokuti ndopatori nedambudziko izvozvi.
Asi mutungamiri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, vati semumiriri wevashandi munhaurirano nehurumende vanogamuchira mari pari zvino.
Zvino isusu semanegotiators tangatati tombotora mari iyoyi. Chatinoitorera mari iyi ndechekuti tinotasa tichiona kuti danho iro rarangotorwa iro riri rekungotibhadhara chikamu chezvatinohora muma-US dollars. Pachezvazvo zvinhu zvekuratidza kuti zvinhu zvaane gwara, nokuti tanga taane nguva refu tichiti hurumende ngaitibhadhare nema-US dollars. Saka I think tichaita danho nedanho tichifamba kusvikira tazosvika patoda kusvika. Asi tinoti pari zvino mari shoma, asi tinoona kuti iyoyo yauya iyi haina kufanana nokunge tanga tisingapihwe mari yacho zvachose.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reZimta vaRichard Gundani vatiwo Ekti Gundani nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya vatiwo hurumende inofanirwa kupa vashandi vayo, kusanganisira varayiridzi, mari dzine chiremera uye dzinoenderana nekushanda kwavo.
Achinga asenza ngaapiwe mari yakakonzerana nebasa raari kuita. Maticha emuZimbabwe ari kuita basa rinotyisa. Ndiwo ari kusimudzira vatungamiri nenyika inei. Vanopinda through grade 1 voenda nemuma grade 7 imomo nemuma form 1 vachitakurwa nematicha. Saka basa rematicha rinoda kuti ripiwe uremu hwakakodzerana nawo, kwete kuti vapiwe tumari kwekuti nguva nenguva varikungoshushikana vachigunun'una kuti ko sei vanhu vanofanira kunga tichichengeta vachiita zvinhu zvakadaro izvozvo.
Vamanyanya vatiwo chakakosha pari zvino imai yemuhoro kwete zvimwe zviri kuvimbiswa nehurumende kurerutsira vashandi vayo.
Maticha ane right yekutarira kuti mari yavo yavanokodzera kunge vachitambira iri yakati kuti. Iyo nyaya yemaallowances inyaya yavo zvayo inozotaurwa papayapaya, but besides nyaya yemaallowances hanai nchinzwa yekuti vada kuva vari kuti kana uchida kuzotenga mota woita waiver yeduty and all that. Izvozvo hazvina kana nebasa rese. Chiri kutaurwa nematicha ndechekuti mubhadharo wavo ivo unokodzera kwavari.
Hurumende nezuro yakazivisa kuti ichawedzera vashandi vayo mari dzemihoro nezvikamu 20 kubva muzana vachidzokera shure kumwedzi wandira. Asi hurumende yakatiwo pamari yemihoro iyi vachange vachipa madhora zana ari mumari yemadhora ekuAmerica kutanga mwedzi wakurume. Mari iyi inenge ichibviswa pamari dzemaRTGS dziri kutambiriswa vashandi. Pamusoro pematanho aya, hurumendewo yakati ichange ichibhadhara vana vatatu vevashandi vayo mari dzechikoro isingadariki 20,000 RTGS pamwana wega wega. Varayiridzi vakanzi vachange vachipihwawo zvekufambisa kuenda kuzvikoro uye kupinza mota kubva kunze kwenyika pasina mubhadharo wemutero pamabhodha. Hurumende yakati voichapa vashandi vayo zvikwereti zvekuti vakwanise kuwana dzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rinoti nezuro munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 5,367. Vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe kana kuti 137 vakabatwawo nechirwere ichi nezuro, zvasiya vabatwa nacho vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu ane mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 230,740. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu ane mazana mashanu negumi nevana kana kuti 4,296,514. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi maviri nematanhatu ane mazana masere negumi nepfumbamwe kana kuti 3,326,819. Vanhu vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi manomwe nechimwe zvine makumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 71,095. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, Dr. Enoch Maida, vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID-19 kuti chirwere ichi chisadzoke zvine mutsindo, uye vakurudzira vanhu kuti varambe vachiteedzera zvakatarwa nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Zvimwe zvingabatsira ndizvo zvokuti pakaunganiwa tisandoungana takatsinhana tiri pedyo zvikuru navamwe, asi tirambe tichiita yatoti social distancing iya, vamwe vari nechepachinhambowo zvakachingasvikawo mita pazvinogonera, zvikuru kana tiri takagara muya makavharika. Tofana kuva tine mamaski, tofana kunge tasanitaiza maoko, tageza nemvura nesipo, uye nesocial distancing iyoyo.
Ko pakufamba apa
zvinhu zvakakosha kuti vanhu vazive, nyange patingafamba mabhazi, makombi, mudzimotikari, tofanira kungova nechenjezo yekuti ndapfeka masiki yangu here, ndageza maoko angu, ndasanitaiza maoko angu here, hatina kunyanya kutsinana here, nokuti zvinondibatsira ini zvigobatsirawo hama yangu yepedyo. Nokuti izvozvo zvakakosha kuti tizvirangarire kwatingaenda kumisika, kumatownship, pamaungano, pese mukereke, zvese izvozvo ngatizvirangarire. Kana patinodzidza iko zvino zvikoro zvakuvhurwa, vakatoona kuti bazi rezveutano nehurumende vakatokurudzira kuti aiwa vezvikoro gadzirirai kuitira kuti nyangwe nevana, nokuti navana vadikiwo vanobatwa noutachiona ihwohwo hweCOVID-19. Saka zvakakosha gadziriro idzodzo panonogara vana mumaklasi pavanoungana kana vanenge vari mumabhodhingi vaya. Zvinhu zvikuru zvinokurudzirwa izvozvo kuti aiwa hatidi zvakare kuti tiwane utachiona huchidzoka hweCOVID-19 ihwohwo hwakasimba, zvingazoita kuti titangezve kuti hwatekeshera muvanhu zvakanyanya huchirwarisa kana kuuraya vanhu. Chimwe chatingareva zvikuru chatagara chichikurudzira kana chichikurudzirwa nehurumende neWorld Health Organization kuti vanhu vabayiwe nhomba kuti vavhaksinetwe, zvakakosha izvozvo nokuti zvinobatsira muviri kuti uve namasoja anorwisana noutachiona hweCOVID-19.
Ko panyaya yekubayiwa nhomba apa muri kutiwo kudi, Dr. Maida?
Saka muchatoona kuti iko zvinopatwa nekurudziro kuti vaya vakabayiwa nhomba yekutanga neyepiri vaakukwanisa kubayiwa nhomba yetatu kana yatingati booster dose kana kuti third dose, uye pakatopiwa zviga zvokuti vanobayiwa nhomba yetatu iyoyo vanenge vakaita sei. Zvikuru zvokurangarira ndezvekuti kana wapedza mwedzi mitanhatu neinoraudzira wabayiwa nhomba yepiri kana second dose, unokwanisa kubayiwa nhomba yetatu kana yatoti third dose kana kuti booster dose iyoyo. Zvikuru kana usina kumbobatira utachiona pakatapa kana kumborwariswa noutachiona ihoho, zviya zvokuti wakarwara ukatestiwa uchiona kuti iCOVID-19.
Pari kukurudzirwa kuti nhomba yetatu ibayiwe kwapera nguva yakareba zvakadi, Dr. Maida?
Kana usina kumborwara naho wakabayiwa nhomba yako yepiri wapedza mwedzi mitanhatu neinoraudzira, unokwanisa kubayiwa nhomba yetatu kana kuti yatinoti booster dose iyoyo. Zvinobatsira masoja omuviri izvozvo kuti asimbe anorwisa noutachiona hweCOVID-19. Kana wakamborwara neCOVID-19 wabayiwa nhomba yepiri, unofanira kuverenga kubva pawazopora ipapo kuti pave nemwedzi mitanhatu here inekana neinoraudzira kuti ugobaiwa nhomba yetatu kana kuti yatoti third dose iyoyo. Zvakakosha izvozvo. Saka nyangwe nevaya vakanga vasina kubaiwa vanoramba vachikurudzirwa kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 kana kuti vaccine.
Zvinobatsira izvo?
Zvinobatsira muviri kuti uve namasoja anorwisana noutachiona uhwu. Saka chokupedzisira chandingareva, ngatisavarairwa, nokuti sezvatakaona nyangwe gore rapera, kana utachiona huya ukadzikira, muchaona kuti pamwedzi inotevera iyo, munana April May umo, tokwanisa kuti hazvishamisi kuzoona utachiona huya hwadzoka, huchida kuti hubate vanhu, hwakasimba kana hwava hweimwe mhando. Saka hatifani kuti tive nekuvarairwa, tofana kuramba takachenjera. Tofana kuramba tine tarisiro yokuzva kuti kana ukadzoka, ini sedunga munhu ngandiwanikwe ndakadziviririka pautachiona ihoho.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, Dr. Enoch Maida, vari parunare muHarare. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachaparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro kune nhengo dzebato ravo musarudzo dzemabuy elections nemuswe mugovera kuEpworth. Asi izvi zviri kuitika bato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa, richiti riri kuvhiringidzwa kuita musangano nemapurisa uye vatsigiri veZANU PF. Godwin Mangujika anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa vauza vatori venhau muHarare nhasi kuti vamunangagwa vachaparura chirongwa chekutsvaga rutsigiro kuEpworth, vachiti sarudzo dzemabuy election dzakakosha uye dzichave munongedzo wemafambiro achaita sarudzo dza2023. Vamutsvangwa vati bato ravo richakunda mumabuy election uye uku ndiko kuchave kutanga kwebato reZANU PF kukunda mumadhorobha mukati memakore makumi maviri apfuura, umo range riri kukundwa nebato reMDC. Vati bato ravachamisa kubva richiri kunzi MDC Alliance rakaundonga maguta uye ZANU PF yave kugadzirisa izvi nekuita zvinhu zvakaita sekupa vanhu matitle deeds munzvimbo dzakavakwa zvisiri pamutemo mumaguta nemadhorobha.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. Hapana anofanira kusara. He cares for the urban constituents. Hapana anofanira kusara muZimbabwe under the new dispensation. So we have put a lot of attention into the rural area with Fumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Asi vaimbove meya weguta reHarare zvakare vari nhengo yeCitizens Coalition for Change vaBen Manyenyeni vaudza Studio 7 kuti havabvumirani navamutsvangwa kuti bato ravo rakauraya maguta, vachiti kunyange bato ravo raikunda musarudzo, ZANU PF ndiyo inotonga mumaguta. Vati semuenzaniso muHarare, makanzura mazhinji akadzingwa basa uye hurumende inopindira mukufambiswa kwebasa muguta iri. Vati bato ravo harinei nekuvakwa kunoitwa pese pese muguta, vachiti izvi zviri kuitwa nenhengo dzeZANU PF.
Simba rese rinobva muvanhu riri kubvutwa neZANU PF. Rara richibvutwa kubvira utungamiriri wekansuru vashandi, kubvira kumari dzemigwagwa, kubvira muvanhu vese vari kungozvigadzika pekugadzika vachizvigadzika. Vese vanhu vachitungamirirwa nevanhu vane uori weZANU PF.
Vati bato ravo richakunda zvine mutsindo sekukunda kwarakaita muna 2018. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaSidix Muradzikwa vaudza Studio 7 kuti havaoni ZANU PF ichikunda musarudzo dzemabuy elections. Vatiwo zviri kuitika zvekuti ZANU PF inobvumidzwa kuita musangano, asi Citizens Coalition for Change ichirambidzwa, zvinoratidza kuti hapana chatichashanduka pamafambisirwo esarudzo munyika.
Chinhu chinotitaridza kuti mainstitutions egovernment kana kuti mapato ehurumende akazvimirira ega anofanira kunge achiona nyaya dzemaelections nekuvhotwa. Mapato ari kusashanda zvakanaka, mapato ari kutaridza kuti ane divi raanotarisa achitsikirira rimwe divi.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanotarisirwa kuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro rwebato ravo kuBulawayo mukupera kwesvondo, asi nhengo dzebato ravo dzinoti dziri kubvunzurudzwa nemapurisa pamusoro peurongwa hwavo. Mutauri weCitizens Coalition for Change muBulawayo, Vaswithan Chiroza, vaudza Studio 7 kuti mapurisa ari kuvarambidza kuita misangano yekutsvaga rutsigiro.
Saka nguva yemaelection yasvikawo, zvinoonekwawo nekumhanyamhanya kunenge kuchiita vanhu vachiratidzira vachipa vanhu nhoroondo nekutaura zvinenge zvatinenge tichazoita. Saka izvozvo zvakakoneswa nemapurisa, nekuti mapurisa abva adoita nhengo dzedu taura kuti no, izvi hatidi kuti muite, ende mukazviita tinokusungai. Uyezve nyaya yekuda kubvunzurudza kufamba kuchaita mukuru wedu, takaona kuti vaakuzvinyanya. Ndo zvatinoti muchirungu intrusive, tinoona kuti vaakudarikidza zvavaakuita zvaakutyora mutero.
Asi vati zvisinei nezviri kuitika, bato ravo richabudirira paurongwa hwaro vachiti vangataure nyaya yavo paruzhinji. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti mashoko ekuti vari kuvhiringidza bato reCCC vari kutovaona pamadande mutande nekuti havana kuzvipirwa. Asi mapurisa akasunga nhengo dzeCCC nhanhatu kugweru padzaitsvaga rutsigiro. Sarudzo dzemusi wa26 kurume dziri kuitwa kutsvaga vanhu vachatsiva nhengo dzeparamende nemakanzura akafa kana kudzingwa basa. Mune imwewo nyaya, vamutsvangwa varamba mashoko ekuti mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato ravo vatafadzwa mugwadi vadzingwa basa. Vamugwadi vaudzawo Studio 7 kuti manyepo kuti vadzingwa basa, vachiti mashoko aya abuda padande mutande reZANU-PF Patriots. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinobatsira nechikafu reWorld Food Program rinoti Madagascar yakatarisana nedambudziko guru renzara mushure mekunge nzvimbo dzakawanda munyika iyi dzaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura, kana kuti cyclone batsirai mukupera kwesvondo. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe vanonzi vakafa mushure memafashamu aya. Gurukota runa nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vari muMelbourne kuAustralia murwendo rwavo kunyika nhatu dzinosanganisirawo India neJapan mukuedza kusimbaradza ukama nenyika idzi. Nyika idzi dziri mugungano rinozivikanwa nekuti Quad. Aka ndike kutanga vaBlinken vachishanyira nyika yeAustralia. Australia neAmerica dziri mune rimwe gungano rinonzi AUKUS. Chimwe chibvumirano chegungano iri ndechekuti America ibatsire Australia kugadzira ngarava dzehondo dzinofamba pasi pemvura, kana kuti manuclear submarines. Dano iri rinonzi harisi kufadza nyika yeChina. Zimbabwe iri muAmerica iri kurwisa nepose painogona napo kuti iunganidze mari yekuti ikwanise kuendesa kumusha mutumbi wechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaRichard Richimoyo, avo vakashaya musi wa21 ndira gore rino muBaltimore mudunhu reMaryland vave nemakore makumi mana nemana ekuberekwa. Baba mudiki vemufi vaFrank Chatonda, avo vari mudunhu reSouth Carolina, vanoti vaMoyo vakangotanga kuzarirwa vachibva vashedzerwa ambulance, asi vakazoshaya vasati vasvika kuchipatara. Vanotiwo chido chavo semhuri ndechekuti mwana wavo anoradzikwa kumusha kuna amai vake, asi mutoro wacho wakavaremera vari voga. Vanoti vanotenda kubatana kwakaita vana veZimbabwe vari muno muAmerica, uko kwakaitwa kuburikidza nehomwe yemudeme mudeme yeGoFundMe vasati vave kugara muBaltimore. VaMoyo vakambogara muAtlanta mudunhu reGeorgia pamwe nekuNorth Carolina. Pari zvino mutumbi wavo uri kuimba yerunyararo yeJoseph H. Brown Funeral Home muBaltimore. VaChatonda vanoti vana veZimbabwe vari kuunganidza mari yekuti mutumbi uende kumusha, uye vane tarisiro yekuunganidza mari inoita zviuru makumi maviri nezviviri zvemadhora, kana kuti 22,000. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachatonda najonga kandemiri westudio 7.
Pazvino chirongwa chokuti Richard timutumire kumusha chiri kufamba musi wemande February 7 akatorwa kubva kuhospitari atove kumba yokugeza norunyaradzo kwavari kumugadzira kuti agove ave munhu anogona kuti atakurwe aende kumusha saka norubatsiro rwatakapiwa nemhuri yeZimbabwe nedzimwe hama dzedu neshamwari vakazama zvachose zvokuti ndine ruvimbo rwokuti tichakwanisa kumutumira kumusha
saka munotarisira kuti mutumbi unoendeswa kumusha riini
kuti tizive chirongwa chaicho chaicho nhasi hatisati tanyatsoziva nokuti pane zvinhu zvakati wandei zvinofanira kuitwa zvatiri kushanda neimba yenyaradzo nechemo kuti zvichadiwa zvacho ndezvipi nokuembasi kana zvapera izvozvo ndofunga pakupera kwevheki inoyi tee tanyatsoziva chaizvo kuti musi wokuti wokuti nguva yekuti zvichaitika ndezvizvi pari zvino titori nevanhu vandataura vandiri kushanda navo vemhuri yeZimbabwe tiri kubatana tichiunganidza zvinodiwa zvacho kuti mwana timutumire kumusha
chii chakaitika kumukomana vachatonda
takazotonzwa isu takutsvagwa nokuti mukomana uyu anga asingarwari zvokuti tatisingafungiri kuti zvakadai zvingaitika saka shoko rakasvika kwatiri rakati iro mukomana akangotanga kuzarirwa kubva ambulensi yadaidzwa ndopavakamutakura ndokuenda naye kuhospitari asi akatoshaika ari muambulensi iyeye saka ndokufamba kwazvakaita saka kuti titaure kuti chakamutora chaicho chaicho chii hatisati taziva
saka tarisiro yemari yamanga muchida kuunganidza yasvika papi paari nhasi
homwe yatanga takarongana nayo kuti tisvitse yakusvika asi pasara pashoma nananana vachiri kukanda rubatsiro vari kukanda asi kuti kana muchipama munoziva pokukanda pane WhatsApp group inonzi Richard Edwin Moyo RIP rest in peace munoenda kuWhatsApp group iyoyo kana kuti munondifonera kana kufonera Cassandra kana Posha Kandemiri kana Denford Madenyika kana kuti mofonera machechi enyu ekuBaltimore kwa Reverend Kurz na Reverend Gumbo vekunorth Carolina vanokutumirai link iyoyo uye vanogona kutumidzira Cash App kana Zelle munotumira kana kufoni yangu kana kufoni kwa Sisi Cassandra fund ye GoFundMe ichipo hatizi kuti ichavharwa reni Sisi Cassandra ndeye mubati wehomwe asi mari dzose dzinodiwa hatisati tanyasounganidza nokuti pane zvimwe zvisati zvayerwa saka tinotenda kutibatsira nokuramba muchitibatsira kwamunoita
avo vanga vari baba mudiki wava Richard Moyo vaFrank Chatonda vari parunare najonga kandemiri westudio 7 vari kudunhu reNorth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chatinotaura nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa izvo zviri kuchema-chema kuti kwaberekera ingwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM 6175-7255 pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
KuStudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 9 kuNhlolanja 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Awukabisi lithi imali yangkhona mina ngiyibona akula mali ngoba bakho ngutshintsha a fraction of ebesithola kuvela ama RTGs bese bazazinika in cash in March kanti kathi sebesithola sizabhadala ngani ifees yabantwana ukudla kwangkhona akula lutho abenzanga lutho in fact bakho ngifuzi kubamba ngesilungu sabo kuphela akula lutho abakwenzileyo.
Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa etshiyeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokunga amachumi amabili ekhulwini i-20%.
Silelungelo elisemthethweni weconstitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota.
Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elitshumi lasitshiyangalombili kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezidlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa State of the Nation address aza kuwethula kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% ngedola leZimbabwe. Uhulumende uthi uzazibhadala njalo amadola alikhulu i-$100 ngemali yeMelika. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo wethule isinqumo sokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo ekuqaleni kwenyanga ezayo lokubhadalelwa ezinye indleko. Lokhu kuza ngemva kokuba abanye ababalisi bebengayanga emsebenzini lapho izikolo zivulwa ngomvulo besithi abalamali eneleyo. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kuyabadanisa ukuba uhulumende kafuna ukubapha imali ababeyihola ngo-2018.
Silokudana okukhulu kakhulu masikhangela uhulumende esenza ihlekisa engaka. Kambe kulo muntu othi umntwana nxa ecela ukuthi ulambile imbi isithwala sesiphelile afike ekhitshini atshintshele umgano kube kusele zona ziyana imvuthu kuthiwe nansi isithwala esitsha. Thina njenge-ATUS ncimende mhlawumbe bekhuluma labe-NJC ababalisi lezisebenzi zikahulumende kakakhulumi lazo uhulumende ngoba izisebenzi zikahulumende azikhulumi ngokungezelelwa imali, zikhuluma ngemali yazo yatshontshwayo ngo-October 2018.
Lokhu kugcizelwe ngomunye umbalisi uNkosikazi Nomathemba Mlotshwa yena othi imali leyi kayeneli.
Mina uhulumende weZimbabwe ngani uthanda ukungixaka kancane ngoba angizwisisi nxa yethi yena kunje namhla sivuke amaphephandaba wonke egcwele thiwona ama-civil servant sengezelelwa isalari. Kodwa ungathi uyakunanzelela isalari leyingezelelwe emaphepheni kodwa hatshi kahle emabhenki kubabalisi lamanye ama-civil servants ngoba kubathi bona bazanika ababalisi 20% phezu komholo wabo. Unganazi ukuthi umbalisi ohola 20,000 RTGS, i-20% ye-20,000 RTGS yi-4,000 bond, okutsho ukuthi uyabe esehola 24,000 bond.
Kodwa omunye umzali umnumzana Pearson Sibindi uthi imali le incane esithi kayisoze yanele.
Umende ubona ngazathi uyenza into ebukekayo, kodwa thina njengabazali nxa sikhangele njalo njengesisebenzi sakuhulumende sitsho ukuthi akula lutho aluyenzileyo ngoba le mali vele ayincedi nxa ingabe lokhu ibuya yi-RTGS. Sikhuluma kanje izinto zizaqaza ukukhwela ngamaviki alandelayo ngoba imali le bathi bona bangezeleyo. Kodwa singakhangela nje i-percentage yabo le abayikhulumayo ye-20%, sisikhangela namasalari esiwatholayo siyabona ukuthi akula mali engezeleleyo.
Kodwa omunye umbalisi ongathandanga ukuveza igama uthi imali le izabanceda ngoba uhulumende usezama ukubapha idola lemelika.
Hayi, asokungcono shiwa ngoba izimota zethu kathi sisezingena duty free. Imali yona le engeze sesikwazi ukubhadalela abantwana bethu i-school fees konke sesikwazi ukwenza ngoba babefuna ama-US. Sokungcono khathesi. Hayi, hayi, siyavuma shiwa, sokungcono sibili.
Lokhu kuphikiswe ngomunye umongikazi unkosikazi Patricia Phiri othi kabasoze benelise ukwanelisa iindleko zabo.
Akuthabisi lutho imali yangikhona mna ngiyibona akula mali ngoba baphonga ukutshintsha ngingathi a fraction of ebesiyithola kudala ama-RTGS besithi bazazinika in cash in March kanti khathesi abesizathi sizabhadala ngani amarenti ngama-$45 ifees yabantwana thina ukudla kwangikhona akula lutho abayengezelanga lutho abenzanga lutho infact baphonga ufusa bamba ngesilungu sako kuphela kula lutho abakwenzileyo.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule, kodwa empikweni wakhe awethule izolo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi bazazama ukuqhubeka bekhangemisisa izikhalo zababalisi. Izisebenzi zikahulumende ezigoqela ababalisi zifuna ukuphiwa iholo elalizithola ngomnyaka ka-2018 elamadola ngamakhulu edlula amahlanu emelika $540. Okwenziwe nguhulumende kucatshengelwa ukuba kwenzeliwe ukwenqabela ukuba ukutshengisela kwababalisi ngokungayi emsebenzini kungagcina kusabalala kuzisebenzi zonke zikahulumende. Uhulumende uphinde wathembisa ukuba uzabhadalela izenzo zakhe indleko zesikolo zabantwana bababalisi, ukubanikeza imali yokuya emsebenzini lokuba bathenge imota phandle kwelizwe kungelamthelo. Okunye njalo kuthenjiswe nguhulumende kuba uzawakhela izindlu zesikolo eminyakeni emihlanu elandelayo. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Osakhulayo weGwanda owathunjwa wabulawa ngenyanga edluleyo kwazotholakala umzimba wakhe usuwonakele ngolwesihlanu ungcwatshiwe kuleli dolobho namuhla. Abaningi abakhulume kulumngcwabo bebekhala ngokuthi kabasahlalisekanga ngobugebengu osububhahile eGwanda. Ngokunjalo bakhuthaze amapolisa ukuthi aqinise ingalo yomthetho. Iningi licabangela ukuthi uThembani Moyo engabe wabulawa wakhitshwa ezinye izitho zomzimba ngabantu ababejonge ukuzisebenzisa kundaba zobuthakathi. Kulaba solwa ababili asebebotshiwe phezu kwalesi sika bamiswa emthethwandaba ngovulo. Kubika u-Albert Ncube.
Ningi ebeluthe gwaqa esontweni esabade elokishini lesenondo lihlengezele inyembezi lapho uyize kaThembane umnumzana Marvelous Moyo elandiswa okwenzakala kusukela ngelanga intodana yakhe ngamalala kusiyafika lapho itholakala singamathambo. UThembane ubikwa walandwa ngumngani wakhe kumaviki amabili adlulileyo emcela ukuthi amphelekezele endaweni ze-West Nicholson ukuze abuye sethayela imota eyivele khonale njalo wabhadala amadola emelika angama-40 US dollars. Bathe besehle ezitolo zembembezi kwathujenga imota okwaphuma khona amajaha athile amdumela amfake emoteni basuka ngesiqubu ngomgwaqo okonde e-Braybridge kwahle kwaba yikho unamalala kwakhe. Ugogo wakhe unkosikazi F. Mlotho Sithole uthi njengomdeni badabukile kakhulu.
sisakhula sasisizwa kuthiwa kulamazimo nxa besixoxa lengane kwami kulamazimo kulokusiphalambisa kulezigelekeka ngisebelebala elikhulu enough to describe omadla abantu abangelandaba lempilo yomuntu eqakatheke kangako befuna izinto zidisensi ukuthi bangali baqubaquba balahlela bekhathana abathi bavulela ukuntulo nemigundwane.
Umakhelwane unkosikazi Maretha Dube uthi kukhona ukunuka santungwana kulolu daba.
Wayibhrayibhi ikhona langomphefumulo womuntu, wayikhorafini ikhona langomphefumulo womuntu. Anisobhita mahatibhita maluntwana omunye sekhona abantu laba benzele bodwa seze six six sama.
Umngane kaThembane uDumo lweNkosi Dube abakade behlabela bonke uthi sebedlele evalweni.
Bakwazi ukwazi ukuthi qhamuthi okukhangela ukusimayelele kudaweni ufanani what are they thinking about you. Asakwazi no one is safe, like people are taking advantage ukuthi siyabekwazi ukuthi imali ngiyayifuna. So it's easy to lose like wahambe engakwazi ukuthi it's now the end.
Ukansela kaWard 5 Mnumzana Gilbert Dube uthi uZulu kasahlalisekanga ngobugebengu sobukhona.
Uma kade silalele kakhulu zonke izikhulumo ebezilaphanabe zikhuluma ngokuthi zicela-ke kube ne-security phakathi kwethu. Abantu-ke babe nokuthi ma behlezi bangahlezi benqineka ukuthi kungathutsha abantu nje besebenzisa loba yini naba abaye benezikhali onjenge amahloka izingamu babe yiwa asebefaka umthetho sokusenza impilo ibe nzima. I-security yona ngwayo sisiba bucwala kula bantu.
Induna umbiko Masuku wasemajejeni uthi kuyadingeka ukuthi abomthetho babophe siqine.
Kule need yokuthi kuqiniswe konke umthetho uqiniswe uqine usuka emakhaya abazali balaye abantu ababo babakhulu babafundise ukuqhakatheka kwempilo. Sisedlula sesiyafika kulaba abaphethe umthetho bazi ukuthi umsebenzi wabo ikulondoloza umthetho baqinise khona lapho. Engangunanzelela isikhathi esiningi angazi kumbe yindlela abasebenza ngayo but ubathi bangafika emakhaya lapho ubone ukuthi abangani babo bokuqala yibona laba abantu elibasolelayo ukuthi bayizigane.
Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kufunyanwe abantu abedlula kancane ikhulu 137 bele COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kubhubhe oyedwa. Abedlula izigidi ezine 4.3 million sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela leli gciwane kuthi asebehlatshwe esibili bedlula izigidi ezintathu 3.3 million. Asebehlatshwe esithathu bedlula inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa 71,095. Ikhomishini ebona ngokuqutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi phansi kohlelo lwe-mobile voter registration olusaqhubekayo. Likhomishini ithe ibhalise abafundi abanengi ezikolo ezijiyeneyo namuhla. Izeki ikhuthaze njalo uZulu Makhaza ukuthi laye abhalise ngobunengi ukuze enelise ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. Le nkuthazo iza ngesikhathi bebikwa belokhe bebalutshwana ababhalisayo endaweni eziningi zelizwe ezigoqela ezabelweni zeMathebeleland zombili lakobulawayo. Sixoxelwa ke wamela inkayisa uTheatre lele parliamente umnumzana Abednego Pepe.
Silelungelo elisemthethweni weconstitution yelizwe ukuthi wonke umuntu ole 18 years and above kufanele ukuthi abhalise ukuvota. Kungakhathalekile ukuthi kade sisibuza ukuthi uvotela yipi party kumbe ubhalisele ukuvotela yipi party. Kodwa kwakathesi sathi thina wonke umuntu kabhalise ukuyavota. Angabhalisa ukuyavota ama political parties asezabuya ezekhuluma lalabo ababhalisile ukuvota ukuthi bona basiphatheleni. Kuyadingeka ukuthi sonke nini abazali bakhuthaza abantwana, ama church akhuthaza ama congregate abangani bakhuthaza abangani, izihlobo zikhuthaza izihlobo, abazali bakhuthaza labantu babo, kwenzela ukuthi sihambeni sonke ngokuqinisekileyo ukuthi siyebhalisa ukuvota ukuthi nxa kufika u-2023 ama-political parties eza kutsho ukuthi engcono yiphi. Mina ungambuza njengobhebhe eyami i-political party engiyibona ingcono kathesi yi-CCC, Citizens Coalition for Change, yiyo engcono ukudlula wonke amabandla. Kodwa ke lokho siza kufaka nxa abantu sebebhalisile sesibatshela ukuthi singcono ngaliphi.
Ungathini kulabo abathi igaba sibone isidingo sokubhalisela ukuvota kumbe khona ukuvota ngoba ikudala abantu bevota kodwa kungela tshintsho ibandla leZANU PF kuyilo elinqobayo?
Nxa wena usithi ke hayi mina ngizwe ukuyabhalisa ukuvota, unjengomuntu othi khona okwenzakala kathesi kulungile. Kodwa umuntu obona engani okwenzakala kathesi kakulunganga kulilungelo lakhe ukuthi ayebhalisa ukuvota, ukwenzela ukuthi ngo-2023 bamnikele lo thuba ukuthi alungise lokho okungalunganga. Ngoba akula munye umuntu ongasilungisela, akula makhiwa angasilungisela, akula African Union engasilungisela, akula SADC engasilungisela. Thina abeZimbabwe kufanele siqalise ukuthi sizilungisele thina ukuthi sifuna ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe andubana bese sinxusa lawo amazwe omhlaba, sinxuse o-African Union, sinxuse o-SADC ngento yethu eyabe sesizicabangele yona ukuthi sifuna ukuthi utshintsho lwethu lube ngale indlela. And khonoko singakwenza kuphela nxa sibhalise ukuvota.
Umnumzana Abednego Pepe wake wamela inkayisa uTheatre lePhalamende. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa zidlela evalweni ngaphambilini kombiko obalulekileyo wesizwe o-State of the Nation Address oza kwethulwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kusasa. Zithi okuzethusayo ikuthi uRamaphosa ulakho ukwethula uluhlu lwemisebenzi ezavinjwa ukwenziwa ngabokuza iphiwe izizalwane zakwele South Africa kuphela. Kubika uThuso Khumalo.
Iningi lezizalwane zakwele South Africa zithi zifuna uMongameli Ramaphosa acacise ukuthi uhulumende uza kwenzani ngenani elikhulu lezalwane zakwamanye amazwe elenza imisebenzi eyeneliswa ngezakwele South Africa ezingasebenziyo. Bafuna bakwamanye amazwe bengatshelwa ukungena emisebenzini ebalisa endaweni zokudlela, ezindlini, ezokwakha, ezokulungisa inwele, ezemapulazini, leminye eminenginengi engadingi amakhono. Inhlanganiso yesebenzi kwele South Africa ekhosathu ekumanyano lebandla elibusayo le-African National Congress ithi kangelele ukuthi uMnumzana Ramaphosa atsho ukuthi yiziphi indawo ezigcinelwe isebenzi zakwele South Africa. Umkhokeli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance uMnumzana Gayton McKenzie ngomunye ongafuni ukuzwa ngokuthi kulo muntu wokuza ovunyelwa ukusebenza kwele South Africa.
We are very clear, 100% jobs in South Africa should be reserved for South Africans.
Yonke imsebenzi sifuna ithathwe izalwane zakwele South Africa ababuyele kubo.
They must go home to their country. We are not going to stop.
Le yinto esitshe izalwane zeZimbabwe zithithibele. iningi lisebenza kuyona yalimikhakha uhulumende okuvele ubudala isithi yiyo kufanele isebenze izizalwane zakwele South Africa kuphela. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mesimvundla uthi nxa uhulumende engathatha leli nyathelo kuzajabalala ithemba lempilo uzalane zeZimbabwe ezizinkulungwane ezigcwele kulezi ndawo.
Lokho kuzosithiya sikwesinye isimo esingasaziyo njengoba kuyimanje asizazi. Abantu bathintekile kakhulu. Kumanje sibhekane lesimo se-COVID, sibhekane lombulalazo oyi-coronavirus. Ngokubona kwami kule minyaka embalwa ezayo isifo esizahlukumeza abantu bonke, isifo esizohlukumeza abantu abaningi kakhulu, isizoba isifo esithinta ezengqondo. Abantu balimele kakhulu engqondweni.
Le into ekuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Mawande Ncube yena uthi zindaba ezisabisayo.
Indaba yobuhlungu kakhulu. Iningi labantu baseZimbabwe bazasithola bengasasebenzi. Kuzokuba nzima ke ukuthi bathole imali yokubhadala lapho abahlala khona. Ngisho lokubhadala abantu babo esikolo. Kutsho kona ukuthi ikusasa labantwana bethu lifile. Akumangalisi ukuthi sibone abantu begcwele ezitaladeni. Besala khona ngoba ngesenelisi kubhadala lapha abahlala khona. Into esuka ingithinte kakhulu lokho ukuthi ezidaladeni lapha sekuthiwa abantu bangasathengisi izinto ezifana lamatamatisi lesiwithi. Pho abantu bayophelela kuphi? Bayophephela kuphi?
Umnumzana Themba Ntabekhulu Phiri yena uthi kuyadanisa ukuthi izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe zizithola seziphakathi kwalesi simo. Ngesikhathi iningi livele selibhekane lokwesulwa kwamaphemithi abebewasebenzisa kweminyaka elithumi edluleyo.
Njengoba futhi amanye ama-industry lawo aguqela lawo esiwabalisileyo ama-security lama-farms nama-restaurant nje awagcineli futhi abantu ama-pension kuma-majority of cases. So sekuyikutsho ukuthi abantu bazophuma nje bengelalutho bengakwazi ukuthi baqalephi impilo zabo. Abanye sebeguge kakhulu ukuthi vele sebengehluleka lokuthi bayiqale phansi impilo. Mhlawumbe kuzoba limaza engqondweni oyikutsho ukuthi singaba nabantu abaningi abagijima ezitrekini ngoba sebengasaphilanga kahle engqondweni ngenxa yesehlakalo lesi.
Udaba lokusilela kwemisebenzi seluhlupe kakhulu kwela-South Africa osekwenze iningi lamabandla ezombusazwe azidingela amavoti ngokukhuthaza ukuthi kucothwe abokuza kwela-South Africa. Lo banje isikhathi esiningi bevika ngokuthi batyo labo abaselizweni okungekho emthethweni. Ngenyanga ephelileyo umnumzana Ramaphosa uthe ibandla lakhe selifuna ukukhokhela udaba lwabokuza abaseSouth Africa ngoba kukhanya selufuqwa ngamabandla ayingozi okungenza uqhamuke udlakela lokucwasana obuzwe. Umongameli Ramaphosa ukhangele lokwethula inkulumo yakhe esizwe kusasa ntambama. Mestulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso kumalo.
Ibandla lezanu PF lithi akusilo qiniso ukuthi lixotshe umqondisi walo obona ngokwethula kwemibiko umnumzana Tafazwa Mugwadi njengalokho okuphuma enkundleni zobulembu. Umkhokheli wezanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuphawula ngokusemthethweni kusasa umkhankaso webandla lakhe okhetho oluzayo olwamabhayi elections. Kubika uStandekile Mhlanga.
Lokhu kuvezwe yisikhulumeli saleli bandla umnumzana Christopher Mutswangwa ekhuluma lentatheli izindaba emhlanganweni eHarare. Umnumzana Mutswangwa uqhubeke wathi ibandla lakhe likhangelele ukunqoba emaphandleni kanye lamadolobheni lapho izihlalo eziningi ezathathwa libandla le-MDC Alliance eselisaziwa ngokuthi yi-Citizens Coalition for Change yena athi aliqhubi umsebenzi ngemfanelo.
It is a signal by our president that he cares for the urban voter. So we have put a lot of attention into the rural area with Pumvudza, with all the irrigation schemes, and there's palpable improvement of life in rural areas. People are happy.
Umsekeli wesikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Siziba, uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumeni okhokhelwa libandla lezanu PF uyavumela imbuthano yebandla lakhe kodwa enqabele kumbe ebophe mahlayana amalunga e-CCC nxa ezama ukukhankasa kumbe ukuqhuba imhlangano.
Kuyini okwenza ukuthi nxa be-ZANU PF behlanganela bekhampena kube yinkinga nxa laba abakhokhelwa nguAdvocate Nelson Chamisa nxa sebehlangana kube yinkinga? Kuyasiphambanisa kakhulu ngenxa yokuthi indawo zonke emadolobheni abantu batshela ukuthi ungagqoki isikipa seyelo uyabotshwa noma ikepe seyelo. Njalo ke kuyenzakala kwezinye indawo ezishiyeneyo koBulawayo eNkulumane saba le nkinga ezifananayo. Akuzange kube lababotshwayo kodwa kwaba lokumiswa kwenhlelo zethu zokukampena okutshengisela ukubana ke akule sithi le playing ground mayelana le ndawo yomkhankaso singilungiselela ukhetho. Kodwa lokhu akusimisi njengebandla le-Citizens Coalition for Change ukuthi senqoba mhlaka 26 March.
Ukuhlaziya lolu daba, asizweni umbono kaMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-Freedom Alliance.
Ubaba uMthwanga nxa esithi khona iZANU izanqoba kubaleka nje ekuthi atsho ukuthi khona bona kulolu khetho lolu ukuqilibezela kwabo kuza kuba phambili. Ngoba ukuqilibezela kwabo nawo kusho ukuthi kuba yilokhano sokucentralized. Siyabazi vele indlela abenza ngayo kuma by-elections. Angiyiboni indlela yokuthi abantu bakithi ngendlela iZANU ehluleka ngayo ukuthi bangathi khona bayivotela ngoba sokuyi-by-election. Nxa kuyikuthi izawina iZANU njengoba sitsho, izabe iziwinisile ngoba iphethe konke, izekhi iphethwe yiZANU, iphethwe yi-security sector. Kusho ukuthi sebezathuma ke uChigumba ukuthi enze lokhu abakufunayo. Thina-ke njenge-Freedom Alliance sicabanga ukuthi ukuze into zonke zime ngendlela eziyiyo kubole umnotho kuyikwehluleka kwayo. Angiyiboni mina iphumelele. Njalo umkhankaso abathi bayawusungula kungani kuyibo bodwa abavunyelwe ukukhankasa, amanye amabandla engakhankasi? Elinye ibandla lingathi lisungula umkhankaso walo uzathola ukuthi liyavinjwa. So-ke ngaleyo ndlela ngeke kubalwe ngokuthiwa iZANU iyabiwinile. Siyazi ukuthi njenge-Freedom Alliance nje luhlupho esizabhekana lalo nje njengoba kuqala ibandla lethu lalo lilifika kumbe inhlanganiso yethu ifika kwezombusazwe.
Kusenjalo, uMnumzana Mthwangwa uthi akusoqiniso ukuthi iZANU PF ixotshe umqondisi walo obona ngokwethulwa kwembiko uMnumzana Thafazwa Mgwadi njengalokhu okuphuma enkundleni zebulenjini. Uthi uMnumzana Mgwadi ulokhu ephethe isikhundla lesi njalo ngosakhulayo osebenza gadalala futhi ethenjwa ngabakhokheli bengatsha zaleli bandla. Imele umsakazo Studio 7 ekhonapha eWashington DC ngingusithandekile Mhlanga.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Izisebenzi zikahulumende sezamukele ngemizwa ehlukeneyo ukwengezwa kweholo lazo ngesilinganiso sokungamajumi amabili ekhulwini i-20%. IZimbabwe Electoral Commission ikhuthaza abafundi asebefikise iminyaka yokuzalwa elithumi lasitshiyangalombili 18 kusiya phezulu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa sezihlela evalweni phambilini kombiko kamongameli Cyril Ramaphosa we-State of the Nation Address aza kuwethula kusasa. Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Igama Muntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.